Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anozivisa nezvekuwanikwa kwenhengo yezanupf yekuchimanimani vaNicholas Madzianike avainzi vakapambwa nenhengo dzebato reCCC. Mapurisa muBulawayo anonzi arambidza nhengo dzebato rezapu kuforamu migwagwa yemuguta iri dzichirangarira vaJoshua Nkomo nezvikonzero zvekuti dzanga dzakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti nhengo yebato rinopikisa reMDCT vaJaus Mutsekwa avakashaya svondo rino vachavigwa nehurumende. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police azivisa nhasi kuti nhengo yebato rezanupf uye varisa chigaro vechidiki mudunhu rebumba kuchimanimani vaNicholas Madzianike ava vanga vasingazivikanwe kuti varipi wawanikwa uye vari kubvunzurudzwa nezvekutsakatika kwavo. Mapurisa akasunga nhengo nhatu dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinoti vachengeta naye musudu, vahakata musudu pamwe navaAaron Chizemo vachifungidzirwa kuti vane chokuita nekutsakatika kwavaMadzianike. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ichokwadi kuti Nicholas Madzianike wawanikwa nhasi mangwanani kuManicaland. Tichitaura kudai mapurisa vachiri kufereseta kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Tichapa mashoko akazara nepamusoro pekuwanikwa kwavo kufamba kwenguva. Sekutaura vatakamboita pakutanga tichiti isusu tiri kuongorora nyaya yekuti akambafamba sei, tichazopa mashoko akazara. Ndozvatichaita ipapa, tapedza kutaura navo tinzwe kuti zvakafamba sei.
Ko, varume vanonzi vanga vakambochengetedzwa namapurisa vachibatsira kuferefetwa vati varegerwa here sezvo vaMadzianike vawanikwa?
Tichataura zvese mangwana patee takuziva kuti zvakafamba sei. Kuona kuti pane zviri kutaurwa izvi tingati zvakaitika chaizvo ndezvii, tinosati tiri kuti isusu tichapa mashoko akazara muchinguvana chinotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare neStudio 7. Tabata womutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vaDeputy Panganai avanoti kunyange hazvo vaMadzianike vawanikwa nhengo dzavo dzichiri mumaoko emapurisa.
Zvinofadza kuti tizivise momo yeZimbabwe kuti nhengo yebato reZANUPF yanga ichipomerwa kuti yakanyangaikwa nenhengo dzedu dzeCitizens Coalition for Change dzekuChimanimani East. Yawanikwa kwete kuti yawanikwa kuburikidzwa nekutsvagwa kwayanga ichiitwa, asi yadzoka kwayanga yakaenda. Tinozwa kuti anga akaenda kuMozambique kwaakafamba netsoka. Munoziva kune vari muno muZimbabwe vanozviziva kuti Chimanimani kwakaita kubhodha neMozambique, kuri nyanya kwavanogara ivo. Saka akafamba netsoka kuenda kuMozambique kunoita zvaakanga achifambira ikoko, ndokubva adzoka nhasi. Saka kwatiri haana kuwanikwa munhu adzoka kwaanga akaenda.
Nhengo dzenyu dzanga dziri mumaoko emapurisa dzaburiswa here muusungwa? Tichiona kuti mapurisa atozivisa kuti vaMadzianike vadzoka.
Mapurisa havana kunge vakasungira nhengo dzedu kutsvaga vaMadzianike sekutaura kwatinoita. Mapurisa vari muno munyika medu vanosunga vanhu kuti vaferefete mhosva. Havaferefete mhosva, vosunga munhu. Saka nanhasi vachiri muusungwa, chini chini tuliwaza tukara kwa taka mbaya ni duro kwa taka njia kumepo kutizai vama jani kwa wani kwa kuitra kutoa nredu wa sununguru azi zirpa chena kutoa nredu wa kungo sungwa kutoa mbunye kizwe
mutawariru ebatore Citizens Coalition for Change mudunu rema Nikaland wa deputy Panganai wariparunare kwa mutare ne Studio 7 taedza kunzwa divire zano PF panyai asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubatore zano PF watafadzwa mugwadi vati vanga vasati vanzwa nezvekuwanikwa kwavamadziyani kem zvichakadaro mapurisa anoti asiwo akakonzera mhirizhonga inonzi yakaitika nezuro pakusarudzwa kwehutungamiri hwevadzidzi University of Zimbabwe Student Representative Council. Gwaro kuvatori venhau raburiswa nemapurisa rinoti mapurisa akazongodaidzwa kunodzimura mhirizhonga yaanoti yakakonzerwa nekunonoka kuburiswa kwezvakanga zvabuda musarudzo. Hatina kukwanisa kubata vadzidzi kuti tinzwe zvakatora nzvimbo, tinotarisira kuti tichaita navo hurukuro mangwana. Mapurisa Mbulawayo anonzi arambidza nhengo dzebato rezapu kufora mumigwagwa yemubulawayo achinzi mapurisa apa zvikonzero zvekuti dzanga dzakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero. Nhengo dzezapu dzanga dzichida kufora kucherechedza vaimbove mutungamiri webato iri Mushakabvu vaJoshua Nkomo avakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa emubulawayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vadzivisa nhasi kuti mutewedzeri wasachigaro weMDCT uye vakambove mumwe wemakurukota ezvemukati menyika munguva yehurumende yemubatanidzwa vaJaus Mutsekwa avakashaya svondo rino vachavigwa nehurumende. Mumashoko avo vamunangagwa vati vamutsekwa munhu akabatsira nyika nenzira dzakasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika kunyanga hazvo vakanga vari nhengo yaipikisa. Mukuziya nezvedanho ratorwa nehurumende iri tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo.
Mupenyu tinoziva kuti hapana chakaipa kana mhuri ichibatsirana kuviga vamwe, asi maonero angu ndofunga kuti maonero atinoita isusu mapoka anopikisana isusu tinoona TCC neNDCT. Saka NDCT yagara yakungoonekwa ine ushamwari nezanupenyu mafungira angu ndokuti zviri kuitwa nekuti EMDPP deno yanga iri TCC hazaigona kuziva. Saka handifunge kuti mwoyo wakanaka uko kungoita kungoita kuti vamwangogadziwa kuti hurumende iri kutsigira EMDPP. Handifunge kuti vari kuita nekuti vane chido.
Asi kana tikarangarira vangwenya takaonawo kuti vatsvangirai vakavigwa zvakare nehurumende, pane chashanduka here kana chasiyana?
Hatingati pane chashanduka nokuti vavo vatsvangirai vakanga vari muhurumende yanga iri hurumende yemubatanidzwa unity GNU. Saka semunhu akanga ari chipande chehurumende hapana chakaipa apa. Inini mafungira ndongoona kuti vari kungoitana kuti NDCT inonzi ibato rinopikisa asi richiwirirana nehurumende. Handifunge zvanga zviita kana ari munhu weTCC harusi rudo.
Vamutsekwa vakanga variwo muhurumende yemubatanidzwa vari rimwe remakurukota ezvemukati menyika, vasiyana papi navatsvangirai?
Musiyano wacho ndokuti iko zvino havasisiri bato rinopikisa NDCT, vangange vane makurukota muhurumende. Asi tinangoti chimiro chavo sebato rinopikisa chakabviswa nekushanda kwavaitwa nezanupf. Nokuti kushanda nezanupf munin'ina zvakasiyana nekushanda muhurumende. Saka maonero ari kuita vanhu vari kuona sekuti MDCT yakaita kumedzwa nezanupf. Saka zvavaita izvi vanga vachandawo vari muhurumende yemubatanidzwa, asi ndo makore mazhinji akadari iko zvino kwangu wakungoratidzanawo kushotetsana.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano rinotambira ropa rinopiwa pachena munyika reNational Blood Service Zimbabwe, Muzvare Lucy Marowa, vanoti vanofara zvikuru nekuramba kurikuita veruzhinji vachipa ropa. Kudura reropa iro vanoti pari zvino ranga rangosara neropa rine huwandu hunokwana mazuva maviri chete munyika yose. Mutori wedu Nauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 nhasi pachitiko chekucherechedza zuva rekugoverwa kweropa kwaitwa nhasi muguta reMutare pachikoro cheMutare Boys High, Muzvare Marowa vanoti vanonzwa mufaro nekuwanda kwange kwakaita vana vechikoro vazvipira kupa ropa. Muzvare Marowa vanoti vadzidzi ndivo vane chikamu chikuru pavanhu vanopa ropa munyika nekubhanga reropa.
Nasi tiri kufara tiri paMutare Boys High, isu veNational Blood Service Zimbabwe, pa tiri kucherechedza zuva rinonzi World Blood Donor Day, ratingadai takapemberera musi wa 14 June. Zvisinei, tine vana vanodarika churu vabva kuzvikoro zvakasiyana siyana vasangana pano vaine donzvo rekupa ropa. Tinotarisira kuti tichawana ropa rinodarika mazana mashanu 500 units nepazuva ranhasi. Asi zvakadaro tinoda kutenda mhuri yeZimbabwe nekuramba vachitisigira. Takatarisa blood bank redu, tingangoti ropa ririmo izvozvo rinokwana mazuva maviri chete, asi pane ratichawana nhasi rinotisimudzira zvakanyanyisa kuti blood bank redu rikwane mazuva anokwanisa kuita matatu nechidimbu. Saka tichiri kushanda zvakanyanya kuti blood bank redu ritisimukei risvike pamazuva mashanu anoita kuti titi taakumbotifemei sebazi rinomiririra kutorwa nekucheneswa kwe.
Muzvare Marowa vanoti vanoshanda pamwe chete nesangano reutano ripasi rose reWorld Health Organization muzvirongwa zvavo zvose uye nemamwe mabandiko ehurumende mukuona kuti mabasa avo afambira mberi. Mukuru anoona zvekubudiswa kwemashoko musangano reNBSZ Vanik Muparutsa vanoti munguva yapfuura vainetseka mukuwana vanopa ropa nekuda kwezvisungo zvairambidza kufamba-famba nekuda kwedenda reCOVID-19 izvo zvaiita kuti vange vaine ropa shoma mubhanga ravo reropa.
Munguva yeCOVID takanga tine dambudziko rekuti mablood donors edu anofamba sei kuye kumacenter COVID. However, marestrictions are relaxed, so our blood donors are able to come to celebrate with us, this day. Saka tiri kufara zvikuru nekuya kwaita vanhu zuva ranhasi kuzova nesu kupemberera kunaka kwakaita mablood donors. Ndo atiri kutendera zvakanyanyisa vari kuita sei vanotibatsira kunza blood muzvipatara kuti zvinge zviine ropa rakakwana. Nyaya yekuti matsaona emugwagwa, nyaya yekuti vanamai vanoitwa maoperations ipapo, tiri kufara nekuti at least blood bank redu nekubuda kwaita vanhu zuva ranhasi zvikuru tichitenda vana vechikoro vakatitenderedza vauya, iye zvine zvitina vakawanda chaizvo vari kutoda kuti vadonate blood zuva ranhasi.
Vimbai Dengu mwanasikana wechikoro uyu apawo ropa nhasi. Vimbai anoti anonzwa kufara nguva dzose paanopa ropa nekuti anenge achiziva kuti ari kubatsira vamwe.
Ndinopa ropa ndinofara because ndenge ndichibatsira vamwe vanenge vachitambudzika, vanenge vaita accident, vanenge valoza blood mumwiri mavo. So the way vaonoenda kuchipatara vanoona ropa rekuti vakwanise kuwedzera rimwe ropa mumwiri.
Mumwe apa ropa nhasi paMutare Boys High School ndiJoeline Mandikate. Joeline anokurudzira vamwe vechidiki kuti vasununguke kuita izvi sezvo zvisingarwadzi zvachose uye zvichibatsira vakawanda.
Ndinofara kupa ropa nekuti ndini ndichibatsirawo vamwe vanenge varasikirwa neropa kuburikidza netsaona. Ndinokurudzirawo vechidiki vezera rangu kuti vange vachipa ropa uye hazvirwadzi kupa ropa. Unonga uchibatsirawo vamwe vanenge vachitambudzika neku muzvipatara.
Mufundisi weAnglican Church Reverend Abbo Waziwei vanowawo mupiwe ropa pachavo vanotiwo kupa ropa kuzvipira kwakanyanya kunototendwa nanyadenga kunyangwe kuchiitwa hako pachena.
Vanotiseka kuti hama blood donor ungadzirafira bhanzi nekokora. These statements are said nevanhu handiti, but we closed our ears and we continue donating. Why? Because we love our neighbors. We love those people which have benefited from our blood. Vamwe vanogona kutaura kuti haiwa haisatanism, haungatori ropa rumwe munhu uchisirwa mako iwewe. Let them say whatever they want to say, but us as people who love our brothers and sisters will continue donating blood. But that is the love
And that is the command that Jesus is giving to us. Love, sacrifice something for the love of your friend. And the way to Kadakus or Teresa, my family is good, my community, Tiri, Tinelamu, who people who have benefited from blood transfusion. And that is the love that we are talking about. God has got a reward for us. At the end of the day.
Sachigaro committee anoparopa vapasimonya kureba. Vakurudzira vechidiki kuramba vachibatsira nekuparopa vasina zvanotarisira kuwana kubva mukuita uku sezvo zvichibatsira nyika. Pachiitiko chanhasi pange paine vanyarikani vakasiyana siyana kusanganisira mumiriri wenharaunda iyi Mutasa South vaMishek Mugadza vakuru vechiuto maJerry vadzidzisi vakuru vezvikoro vanamukoti nevashandi vemapazi hurumende yakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Iye zvino tomboenda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo icho chamunombopiwa naMavelas Musanganya uye asi nhasi ndini ndiri kukupai chirongwa ichi ndine hurukuro yandaita namuzvare Francisca Mandeya vari kuno Nunavut kuCanada.
Ndakabva Zimbabwe 2014. Ndofunga ndopa bakuti nditangire nyaya ndiri kugara kuCanada territory inonzi Nunavut asi Canada kuchando chaiko chaiko north of the north. Ndakazvarirwa kuweza muna 1970 ndiri mwanasikana wechitatu mumba medu. Saka zita rangu randakapuwa namai wangu rinonzi Ndaisiwe asi hapana pamunoriona nekuti rakarambidzwa kunyoreswa. Ranga riri zita rakati rine chirevo kuna mai vangu. Vakanga vatadza kuita mwana mukomana saka vaishungurudzika nekushungurudzwa kuti vari kutadza kubara mwanakomana achazoenderera mberi nenhaka. Saka ndo zvavakangondudzwa sesemwanasikana akazvarwa zvakare munguva yehondo tichiona mashure aiitwa nemasoja achirova vabereki vangu naizvi senababa vachivaendesa kujeri. Ndakangokura ndiri mwana wekuti ndaingobvunza ko izvi zviri kuitikire chii, izvi kuitikire chii, kana kurwadziwa nehasha futi. Saka unotozozviziya wakura nekuti paunenge uri mudiki pamwe pacho zvimwe zvacho zvinenge zvisina chirevo unenge usinganyatsogona kuzvibatanidza kuti ko zvinhu zviri kuitika so zviri kuitika sei. Asi ndinoona sekuti kuti ndini ani kunobvira pandakabarwa.
Tinonzwawo zvakare kuti muri Gwenyambira. Mungatiudza kuti zvakatanga sei izvi?
Izvi zvakatanga sekuseka nekuti ndakangotengawo mbira muna 2007 ndofunga. Ndakatenga mbira nhatu, mbira dzira dzimwe nyunga nyunga nenjari. Ndikati ndoda kungodzisa hangu pai mumba nekuti ndosarira mbira, ndosarira chioneso, ndosarira mbuya chiveshe. Ndakamboridza mbira, ndakambodzibata ndiri mwana ndiki ndichidziteerera. Ndakakura ndichidzinzwa kumusha kwedu kwandakakura kuedza nana sekuru Chikanya nana ya ndovairidza. Saka ini ndakangotenga ndisindi kuisamba ndingotongera kuti mbira dzine chekuita neni. Asi vana ndobva vadzitora ndobva vatanga kutodziridza zvokuti ndakashama kuti kunongosumudza mbira wongoridza zvaita sei. Kati handakaona vamwe vachiridza mwana wangu wekutanga nemalanga ndiye akadaro. Wechipiri zvanele ndobvatora mbira paenda naye kuchikoro ndobva anotanga kurima akutogona zvepamberi. Saka paakanga akugona kudai vatati mwana anenge anoita arenda ndikatidi timuendese kune vanoridza kana choniso. Zvikanzi amwana tarenda anaro chimusiya yaridza mupoto ndichienda naye kubhukafe. Saka mwana akaridza but anga asingaimba aingoridza mbira chete kuti ndaingombonotambawo zvezvo kuti handisiziya zvandiri kuita. Vana vairidza chaizvo chaizvo zvavaidzidzwa nachitanzarazi econvent. Saka ndomatangira andakangoita asi pane chinenge chinodaidza nekuti mbira ndaidzinzwa musoro wangu ndoshama kuti chii chiri kurira. Ndainzwa imwe saundi yekuti ndaiti iyi inodiwa nasekuru vangu but ndasingazivi kuti sekuru vacho ndiyani. Ndo zvimwe zvakaitika kwandiri. Saka ndingangoti ndo mungano yangu yembira kuti zvakatanga sei.
Saka mune nziyo dzamati matsikisa here dzembira kana kuti munongoimba chete?
Ndakatsikisa nevana haipapo mbira zacho ndizo kungoti taingoitawo zvaibuda ipapo titorino album yatakatsikisa inonzi Kwasunami kana kuti Brewing Storm ine zvimbo 12 inotowanikawo paSpotify nepaAmazon nekumwe kunotengeswa kunana TikTok unogona kutotora ipapo zvimbo zvedu zvichiitawo zviri kuita nevamwe tinayo iyoyo dzimwe dzacho ndaida kusikisa ndiri kunoko asi projekti yakazoperera panzira yashayirwa mari yekuti tichipedzise ndaida kusikisa mbira dzangu ndaida kusikisa imwe yesuicide yandaida kubatsira vanhu vanenge vachida kuzvisungirira nokuti ndoziva inini kuti ndakambosvika ipapo yesuicide ine imwe yandaa ndichida kusikisa futi yandakasanganisa chimutauro chekuno kwandinogara chinonzi inostitute nation chinonzi atatafo
totarisawo zvamuri kuita mukusimudzira vangava vechidiki kana vamwe vamugere navo munyaya dzemimhanzi idzodzi mune zvamuri kuita here munyaya dzekubatsira vanenge vachida kudzidziswa zvembira
ndinofarira kuti kana paina anoda kudzidzira ndinogona kungotiwo zvishoma zvandinoziva ndovadzidzisa pari zvino ndingati ndine mwana watete akuridza mbira pamusana pangu ndine wandinoti futi mwana wangu shamwari yemwana watete iyeye akasirwa akatora mbira akaiita mushonga wake unomurarisa asati arara asi munhu aisambotendera nezvembira izvi
tinotenda muzvari Francisca Mandeya iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro navasolomon socks chikovero vanove nhengo yebato remdct vachikovero vakasungwa muna zvita 2020 vachipomerwa mhosva yavakambosungirwa muna 2002 yekuve nechekuita nekuurayiwa kwava Alikani Manjengwa vachikovero vakapedza mwedzi gumi neminomwe vari muhusungwa vakazobuda musi wa27 chivabvu gore rino ngatinzwei zvakatora nzvimbo
zvakaitika ndizvokuti mugore ra2020 musure memamwe maconsultations akanga aitika pakati pangu nehurumende yezimbabwe kubudikidza naambasada wezimbabwe kusouth africa tichinge tataurirana kuti no zvaunofanira kuita unofanira kuuya kumusha wauya kumusha moonesana nemapurisa maonesana nyaya yenyu yogadziriswa pasina zvokusungana nekuti mukuru wedu akataura kuti let bygones be bygones and city of second republic iwangawo neproblem nefirst republic so after some time ndakazouya kumusha ndauya kumusha chakaitika ndechekuti ndisati ndaenda kunoonana nemapurisa panga pane tight schedule makangoti sezvo kune extraordinary congress rekuti kakumusha rega ndibva ndaenda ndongonobatanidzira but takazotanga kusvika bcause ndakasvika iri weekend takatanga kusvika sande yanga iri extraordinary congress ndichiti the following day ndozoenda kupi kunoona mapurisa ndakabva ndachisungwa ndiri paextraordinary congress ipapo asi ndichisungwa handina kunge ndakasungirwa nefresh charge vakandisunga vachiti tiri kukusunga newarrant of arrest yenyaya yemu 2002 ya munozivai andakambosungirwa ndikasungurudzwa zvikuru ndikatotswa zvikuru kuna ana Chinamhura nekwana Goromonzuku ndobva vandisunga ndobva vandiendesa kukoti after a day ndasvika kukoti ndopandasvika ndobva ndati varemanded in custody kunove kwandakazogara for 17 months ndiri muprison kusvika ndazobuda mwedzi wapera paserap zva 27 years
saka tingati here hurukuro yamakaita nemumiriri wezimbabwe kusouth africa yakakutengesai
ipapo handingazive kuti yakanditengesa kusahina nekuti pandakaita hurukuro naambasada vanga vari ambasada pandakazopinda munyika vanga vasipira ambasada vanga vatonevakuzohedha ine department saka kuti nditi yakanditengesa kana kuti akasara achiita ambasada wekusouth africa anga asingazozivika kuti ivo havana kuzvinzwawo here kuti munhu uya uya wandakaita hurukuro naye kusouth africa azouya munyika asungwa haizvo zvandizozivi kuti ndingati yakanditengesa but never know but zvinoamirirana taatichiita nemunhu uye tanga tisinganzwanani zvokuti tingasvike pakuti tingaitira nematreps akadero but mumwe zva politics hanzi hakuna mapermanent enemies hakuna mapermanent friends kune ma permanent interest. Saka maybe we must underline the word interest here.
Ko mapurisa akaziva sei kuti manga mapinda munyika tichiona kuti makasungwa muchangobva kusvika
iye mukuru we law and order akataura iye kuti isusu hatisi maprofita hatisi vafemberi hatirote uye hatisi nyanga saka hatinyambofemberi kuti wanga uri apa nenguva dzakati ndosakaona tisina kutambudzika rekuti tikutsvaka kwakawanda tauya straight pawanga uri takatoratidzwa kuti tisvika apo kuti munhu wamuri kuda uya arapa saka kureva kuti zvaidudzira kuti inyaya yakabva mukati medu inyaya yakabva kuvanhu vandotoziva vane mahedlers andotoziva zvese zvichingodudzira kuti inhau dzezvevatongerwo yenyika inhau dzavanotiwo pachirungu reinfencing of position inhau dzekuti vanhu vanenge vachingofila othreatened kuti uyu munhu zvaauya pachinhu ichi pamwe zvinhu zvedu zvinogona kuvhiringidzika.
Kumave muusungwa maichengetwa sei maibatwa sei
tiri mukati mujere jere ndinoziva kuti majere emuno haamike mastandards ekuti kuronzi vasungwa vanogara zviri maererano nekodzero dzevanhu pane mutemo weinternational law inonzi Mandela Declaration. Mandela Declaration inoti iyo nyika inoonekwa kuti vanhu vari munyika mayo vakasununguka kana kuti vane kodzero dzavo zvichibudikidza nezvinenge zvichiitika mukati memajere kureva kuti mukati memajere is the thermometer is the barometer inomezha kuti munyika makamira sei saka nemadzivero edu maprizenzi edu haana haamiti haasviki pamastandards iwayo saka kushungurudzika kwandataka tichiita mujere kwakusiri kwangundedza kwanga kuriko kushungurudzika kwomunhu wese asi ivo pachezvavo vanga vachitichengetedza handingati vanga vakanditageta kuti iwewe because uri munhu akati takukuita zvakati unlike in 2002 pandakasvika ndichinoiswa musolitarity confinement.
Manga makateerera kuna va Solomon Socks Chikovero vanoenhengwe National Executive yebato reMDCT. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata cheFC Platinum chatora utungamiri hwegungano reCastle Laga Premier Soccer League. Musi umwe chete maSebulls eZimbabwe ari mumafaro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FC Platinum yave pamusoro petafura yeCastle Laga Premier Soccer League. Mushure mekurova chicken in 3-0 nasi maskati. Zvibodzwa zviviri kubva kuna Walter Msona nechimwe chete kubva kuna Nomo Chinyerere zvapa FC Platinum kukunda mumutambo wakakosha uyu. Chikwata chanomeni mapeza ichi chasvetuka chicken in nemapoints maviri kusvika pamapoints makumana chicken in ichiramba iri pamapoints makumi matatu nemasere. Chicken in ndiyo yaitungamira makwikwi aya nemapoints gumi nemasere. FC Platinum ine mapoints gumi nemanomwe mitambo yesvondo rino isati yapinda munhandare. Murairidzi weFC Platinum Nomeni Mapeza anoti kwapera makore maviri kusina mitambo vanokwanisa kutora mukombe uyu zvekare.
Munhu wese mupenyanda zvakanaka asi hatisi tinokwanisa kuzozviona kupera kwemwaka saka todongotarisira kuti Mwari akatungamirira zvinhu kufambira zvakanaka munomu mwaka.
Mapeza anoti pari zvino vanofanira kuramba vachitamba zvakasimba kuti vatore mukombe uyu sezvavakaita makore matatu apfuura. Asi Capes United yapedza kungorohwa rohwa kwayo nhasi apo yarova Harare City 2-1 yave pachinano chegumi nerimwe chete. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Herentals 1 Black Rhinos 1 ZPC Kariba 0 Yada 1. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemutambo werugby chemaSebulls chatarisana nemutambo neNamibia iyo inogara.
Tinotenda Kariati tichitendawo kuti apiwa ruremekedzo rwekuve munyori wezvemitambo yenhabvu. Ini ndini Jonga Kandemiri, nichikusemi na mtungamili Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 2 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Banabo abantu be-exporting, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi, ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020.
Usetholakele osakhulayo webandla lezanu PF obekuthiwa uthunjwe ngabe-CCC eChimanimane.
Qalisa cela emapoliseni ilungele lokuba sibe lapha. Basibizele emahofisini abo, salungiselelwa kanye nokonke lezincwadi. Kodwa ke namhlanje obusimangalisileyo ekuseni lokhu zithi nxa sesiqalisa ukusuka ngale, babuya ke bafike esimisa.
Amapholisa kobulawayo avimbe umkhosi wokukhumbula umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo obuqoqwe ngabalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra. Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzahlawula indleko zomngcwabo wesiphathamandla se-MDCT umnumzana Jairus Muthekwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa athi usetholakele umgcinisihlalo wabasakhulayo bezanu PF eBumba emangweni weChimanimani umnumzana Nicholas Maziyanike, yena obekuthiwa uthunjwe ngabasekeli bebandla leCitizens Coalition for Change. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi basabuzisisa uMaziyanike ukuthi ube ngaphi andubana bazise uZulu ngokugcweleyo kusasa. Abasekeli be-CCC abathathu ababotshwe phezu kwesehlakalo lesi balokhe bevalelwe. Abezanu PF bathi uMaziyanike uthunjwe ngabe-CCC mhlaka 19 kunyanga edluleyo, bephindisela ukuthunjwa lokubulawa komunye wabo uMo Blessing Ali. Kodwa isikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza uthi iqiniso yikuthi uMaziyanike ubesendaweni zakhe.
Indaba zokuthumba abantu lezi ihlala yenza yezanu PF. Nxa izanu ifuna ukuthi ilihlasele, baqala ngokuligcona beliqambela amanga belithi lingabantu ababi, lingabantu abayizigilamkhuba, lingabantu ababulalayo. So khonokho abazama ukuthi bekwenze, bazama ukuthi bengcolise ukwenzela ukuthi nxa sebeyenza inhlala yenza yabo kube sokuthiwa hhayi kumele izanu PF kumele vele iphindisele ngoba i-CCC yiphathi yezigani. Yikho abazama ukuthi bekwenze. Ngesikhiwa sikubiza sithi yi-plausible rational ukuthi nxa sebehlasela bona, ngoba banabo abantu esifotsheni, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi, ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020, kathe singani kumile kodwa kukhona ngale sikubonile eChitungwiza. So bazama ukuthi begcone i-CCC, betshele umhlaba ukuthi iphathi le yiphathi yezigani. Nxa abantu bengagxileka bekwanisa ukuthi bebamba abantu, bevala abantu amehlo, abantu bese bekholwa kulawa manga, uzabona udlakela oluyabakhona. Yikho abakwenza izaphu. So lokho kwenzakale eManyikaland, hayi kukhona abakuzamayo.
Yebo, kukazwakali kuhle ukuthi umlisa lo kahle kahle ube ngaphi. Kodwa abezanu PF Chirodza bebesithi yini elimthumbileyo lizama ukuphindisela udaba lukamo Blessing Ali?
Ngamanga aluhlaza Joko, nxa singakhangela futhi emuva zathola ukuthi izanu phezu ke yakuzama khonapha kobulawayo yathi kule kulelunga kulamalunga achaywe ngapi endaweni ye yendube lobhemula kungamanga nanzelela ukuthi nangale ku echidungwisa bathi ngabantu bethu kodwa baqale babopha obani ojob sikhala ubona abantu abahlala endaweni lapho okuthole khona isidumbu kabazange benjani bebotshe so kuhle kube sobala ukuthi izanu PF izama ukuthi isole i-CCC yenza ukuthi i-CCC isolwe ngabantu yenza ukuthi i-CCC ibe ibandla elibonakala lingcolile emehlweni abantu yikho abakuzamayo ukwenzela ukuthi nxa sebesenza inhlala yenza yabo udlakela kube yinto eyamukelayo eyamukelwa ngabantu abaningi lamazwe abangaphandle bese besithi trust we are protecting state security ukuthi sigcine umthetho weZimbabwe ukanti-ke bona vele benza khona ukhana bakudlaleyo ukubulala abantu belizwe lethu.
Umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli se-TCCC kobulawayo. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubengakezwa ngokutholakala kukaNicholas Madziyani ke. Amapholisa kobulawayo namuhla avimbe uhlelo lokufola esitaladeni obeluqoqwe ngamalunga eZipra ekhumbula owayengumholi wawo uJoshua Mqabuko Nkomo ngesizathu sokuthi abantu laba bebeqoke izikipa ezilithanga. Lumbala uluphawu njalo lweTCCC kubika obathabile Masuku.
Amalunga ezipha abuthene esithombeni sikaNkomo enzikini yedolobho, kodwa amapholisa aphange atheleka engasadlanga nkothana avimba lolu hlelo. Isikhulumeli sezipha, yona eyayilibutho lezaphu umnumzana Buster Willie Magwizi, uthi bayakusola kakhulu okwenziwe ngamapholisa.
Siqalisa cela emapholiseni ilungele lokuba sibe lapho. Basibizele emahofisini abo. Sayalungiselelwa kanye nokonke lezincwadi. Kodwa ke namhlanje okusimangalisileyo ekuseni lokhu zithi nxa sesiqalisa ukusuka ngale babuya-ke bafike esimisa sokuqathaniswa laba emhlanganiso ezigqoka i-tisheti zeyelo. Ngingakwazi ukuthi khona ukugqoka umbala olithanga kulicala na.
Amazwi kaMagwizi agcizelelwe ngunobhala jikelele weZipra umnumzana Petros Sibanda.
Ngemva kweminyaka engaba yi-23 akulalutho senzakala nje okunaza yena umdala wethu, kodwa besibona kumaphephandaba kuthiwa umdala wethu Chibo Chitedza uRamatsatsi wayenza lokhu lalokhu ngesikhathi sempi yenkululeko. Saqoqa nje njengamaZipra kuthi asikeni silukhomanda in-chief wethu sasesilungisa ukuthi sizobuthana-ke namhlanje.
Umnumzana Patron Keta Kuchwekhaya, ilunga leZipra, uthi ubezihlonipha umkhokheli wakhe ngendlela efaneleyo.
Ilizwe lelibona likhululekile, bangaze beke bakhuluma bathini ngoba lo wasebenza kakhulu. Ube ngukhomanda wethu omkhulu isikhathi eside kakhulu. So ngaleso ngaleyo nto enjalo, le nto asenzela yona, kazange abe lisihwaba futhi.
Unkomo wabhubha mhlaka-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999. Okwazwisa abantu abaningi usizi ngenxa yobukhokheli bakhe obabubambanisa abantu engakhethi umhlobo. UZulu weZimbabwe ubambene emkhumbula izolo. Elinye njalo ilunga leZipra unkosikazi Disanginare uthi ilanga leli bebelilindele.
All of a sudden sekubuye amapholisa sebesebuthi khona senza into yakho emthethweni ngoba sikhanyele senza i-demonstration sizasigqoka izikipa ze-TCCC. But bona bayakwazi ukuthi vele from the word go ikhalayelo ikhala yezaphu ikhala yezipra.
Akula muntu obotshiweyo embuthaneni wanamhla. Imizamo yokuxhumana lamapholisa mayelana ngokuvimba umsebenzi lo yehlule ngoba beqondise imibuzo yonke kusikhulumeli sabo ebesingabambi ucingo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ngemali yokubhadalela umngcwabo kaMnumzana Jairus Motsekwa, yena obe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Kumbiko awethu lenamuhla uMnangagwa ududuze umdeni kaMtsekwa esithi labo kuhulumende lakuZanu PF bakhala ndawonye lawo. Wengeze wathi ilizwe lilahlekelwe lilunga lebandla eliphikisayo ebeliziphethe kuhle njalo liqakathekisa ukusebenzelana lokuphumelela kwelizwe. Umutsekwa waba ngomunye wabaphathintambo ababephethe ugatsha lwendaba zasekhaya ngesikhathi sikahulumende wenkazatho owabunjwa yiZanu PF le-MDC ngo-2009. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency solujezise abe-Agricultural Rural Development Authority i-ADA ngokubahlawulisa imali engange-$120,000 phezu kwengozi yokufa kwezifuyo ezinathe amanzi aletshefu aphume eplazini le-ADA esigabeni sezwehamba emaphisa. Kodwa abanye bathi incane kakhulu limali. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi zemaphisa esixokelazo zithi zidabukile kulandela ukufelwa zimbuzi ngomvulo uviki edluleyo. Imbuzi ezingamathumi amathathu lambili kanye lenkomo eyodwa zife ngemva kokuba kuvuze itanka lamanzi ebelile mfundiso yohlobo le-uria yagelezela emfuleni lapho kunoda khona izifuyo. Umnumzana Memba Ndlovu eyisakhamuzi semaphisa ngomunye wabona lumonakalo usenzakala.
Yendlela le okwenzakale ngayo kakithi kubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi abantu bazaphephela ngaphi ngoba vele nxa ufelwe izifuyo ezingaka bakithi uyabufile babe kubulele ingabomo leyabayenzileyo nxa sithi siyakhangela.
UNkosazana Thakazelani Ncube yena ulahlekelwe izimbuzi eziyisithiyagalombili.
Ngengezakhamizi sabuthana sakhuluma le-ADA, i-ADA yabuya yakhulumisana kuhle labantu, akuzange kube lohlupho ekukhulunyisaneni. I-ADA yathembisa ukubana izabhadala. Wavunyelwana ukuthi i-ADA izabhadala abantu imbuzi ngayinye ngayinye i-R1,000.
Uthi njengezakhamizi bebephatheke kubi ngalolu daba ngoba kungayisiko kwakuqala ukuthi lokhu kwenzakale ada.
Ayiqali ukwenzakala mnyaka yonke uma bevuba imithi leyo kuba khona ukufa kwezifuyo kube lokungazwisisani. Ngakho-ke namhlanje sihlangane labo futhi abantu be-ada bezobhadala abantu izimali zabo besiyathenga izifuyo zabo. Alungisile lalapho okade kusenza khona umonakalo, bagebhile igodi lokuthi umuthi lo ma ugeleza ungene khona.
Umnumzana Samson Makurane oyisakhamuzi semafuko ekwanda South uthi izifuyo ezibalisa imbuzi kanye lenkomo zibalulekile ngoba kuyizo eziphilisa izakhamizi zemaphandleni.
Ikakhulu abantu bangasebenziyo kumele ukuthi baphile ngezifuyo zonalezi ezinjengenkomo lembuzi.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngokunakekela ezemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Disen Ndlovu uthi ada bayihlalise imali engange-R120,000 njalo bayixwayisa ukuthi ithatha amanyathelo okuvikela umonakalo ofanayo. Kodwa olwela ukulondolozwa kwemvelo umnumzana Collins Pando Entebbe uthi limali phansi lapho kuqhathaniswa lomonakalo obekhona, kungakho kuyadingeka ukuthi abaphazamisi ezemvelo njenge-ADA bajeziswe kabuhlungu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lalezi.
ama fine wona lawa abawayenzisiwayo kumbe sitababhadaliswayo mhlawumbe vele mancane ukuthi akubazwisi ubuhlungu ukuthi balokho bephinda bephinda laba abantu abalahlekelwe izimbuzi zabo sebelahlekelwe inotho yabo ebaphathisa ekuphileni kwabo kufanele ukuthi ama fine lawa aqiniswe kakhulu kumbe akhwezwe vele abe buhlungu ekubhadaleni kumbe abe nzima ukubhadala ukwenzela ukuthi amakampani amakhulu ahloniphe ilungile labantu lapha abasebenzela khona.
Asenelisanga ukuxoxisana labe ada ngalolu daba. Ele umsakazo we Studio 7 ngisegwanda ngu-Abert Ncube.
Siyabonga jahalakithi, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana noma Thamsanqa Ndlovu ohlala eSouth Africa evela eSlovela eZimbabwe.
Into enkulu kakhulu lapha yikuthi sabona thina ukuthi khona ikhulukhulu ngenza kokushona kukabhuti lowana wase-Deep Snoot ku-Elvis yakhe wazoba lomunye futhi umsindo owaba khona ngasemaplazini. Sabe nomama begijima bebaleka isayini njengoba sesiyibonile ukuthi vele sokumoshakele. Thina omama sesizele silabantwana abaningi kakhulu la. Saqoqana singomama sathi into kuthiwa umntwana ongakhaliwe ufela embelekweni. Sathi kusasa bazosigxeka bathi why lingazange lisho yabona. Yikho ke sase sesihlala phansi sathi hayi asiyithuneleni ebandla. Sendulo yasesha yaba khona nginawo ama-audio awokuthi sile proof yokuthi sayibeka e-embassy sazogcina siyibeka kini ngakho u-Studio 7 ngoba vele ngiyayimamela i-Studio 7. Sithese sigoqene singomama sabona ukuthi into libi ngathi into emelelwe ngumuntu wonke waseZimbabwe olapha e-South Africa. Nga abantu bafuna ukuya ekhaya. Inkinga-ke yasisiba yikuthi abantu kabalamaphepha okuhambisa, iningi labo abalamaphepha. Mina nginalo iphepha, nginawo ama-permit abo lawa ahluphayo lawa sekhulunywa ngawo. Kanti-ke abangenama-permit babaningi kakhulu, basemikhukhwini, imikhukhu yonke engihleli khona lapha eJoburg ngayibala, kule mangolongolo, kule makawusi, kule thiwa yijampas, kukhona esamcelayo ukuthi asibhalele ngoba sagcina sisenza ethiwa yi-steering committee esiyabe sikhetha nayo. Besinabanye baseSwaziland kanti-ke oyedwa lo weseSwaziland uhambile uye ekhaya kodwa uyapromisa ukuthi singambamba uzasixhumanisa labanye abachileyo laba abasenkingeni efanayo.
Ungasichasisela ukuthi kahle kahle okwehlulayo ukuthi abantu baphindele ekhaya kuyini?
Okufuna ukuthi abantu baphindele ekhaya abasasebenzi, abanye abasakhona ukubhadala amarenti, ukudla sokubiza. And le ndaweni abahlezi kizo abanye bahlukumezekile in one way or the other. Futhi angazi ukuthi nxa ngingalinika amanye ama-referrals ningathini ngawo. Abasakhoni ngisho lokuthengisa ezitaradeni. Sinayo omunye kugrupu yethu we-diaspora fees la izamtshela indaba yakhona. Abantu sebeze be-desperate in such a way that telefuna ukuhambisa abantwana emaphoyiseni. Kuyenza abantu abanye sebengathi bagula ingqondo.
Yona i-embassy yathini?
I-embassy very day esabanika yona udaba lolo basitshela ukuthi khona amabhasi amile akhona e-embassy. Into abayifunayo kuphela ukuthi ngibafowadele inamba yabantu abafuna ukuhamba. As soon as ngifowade inamba yabantu abafuna ukuhamba bazowafowada amabhasi straight away ukuthi azothatha abantu. Fuma sasifoma igroup eyi-1 yagcwala, sasifoma esi-2 yagcwala, senze esi-3 yagcwala, esi-4, 5 manje kade sesine esi-6 manje kwangena umuntu lapha egroupini ongathi umuntu lo ngowe yabona amasikazenja lawa abaphosta phakathi kwabo-Facebook labo-Twitter bedinga izinto ezingathi ziyanika imali. Kusukela kungene lowo muntu asizange sibe sisathola impendulo from i-embassy.
Abaningi bathi bazafika benzeni ekhaya.
Uyabona indaba oyikhuluma imnandi kakhulu ngoba abantu njengoba nathi sithethele amanamba kanye bese sibambene ukuthi into esesizifunde la siyofika sizisebenzisa emakhaya. Bekade bethi okuza imali lokhu abalakho ungangcono bakubophele basike emakhaya baqale amabhizinisi njengoba mina ngize ngisebenza e-dry clean.
Ye lapha sikhuluma ngabantu abangaki.
Hayi baningi kakhulu, baningi. Le namba ngeke ngiyi befuna ukuhamba nje ngento e-independent ni engenazombangazwe engenani ngoba bangathi bazofika bahlukumezeke angithi liyabona
abesifaza nawo kuba phatha njani lokho
ikreshi ibhadala ngenyanga ngenyanga isikolo sona ngokwaso sibhadala laso ngenyanga ngenyanga ngapha ngama rent ngapha yikudla ngoba omunye lomunye uhlangana la hlangana lakho lapha khona lo uhlangana lokuthi mhlawumbe emsebenzini sokuthiwa kufuneka ipermit nxa enganayo setshela ukuthi sengathi insect ukusetshenziswa kwakhona kungathi yikusokuyikugqilaza
labo abafuna ukuthumela uncedo bengalithola ngapha
sina siseJohannesburg yaso u 0737 626273 ngiyayiphinda njalo ngu 0737 626273 olo sizo nje ofuna ukungisiza lapha ngangithola khona ngabonga kakhulu
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana noMathamsanqa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa yena evela esilobela asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
sibonge usithandekile siye kuhlelo eliphuma lendaba
ngali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni eATUS kumbe iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo sihlaziya udaba lokuthi kuyona leyiviki eqala kusasa amatitshala athi azahamba ezikolo kabili nje ngeviki kuyindlela yokutshengisela ukusola ukuphiwa imali encane kakhulu eholo labo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo nomzana moyo ngikubingelela
ngisakubona Kristal okwakuqala isinqumo esithethe i-Athuzi asisikhangelelanga ukuba yisinqumo esincane yisinqumo esikhulu ngoba sizama ukukhangela indlela umnotho osuwe ngayo xa umuntu evuka ekuseni enakani kunatitiye umuntu osebenzayo lokuyipheka kasafuni ngoba kayila uyokunathisa yethi nxa sikhangela impilo kuthiwa ngama-bread and butter issues intengo ye-fuel lanxa uhulumende izolo umthuli simuze etshela abantu amanga ngokuba bazayehlisa besebenzisa lokhu lalokuyana i-fuel isidula ikakhulu e-public transport sikhule sikhangela ukuthi idizili yiyo ekadibiza imali encane but sibiza imali enkulu kumanje abadala abalabantwana kumele babhale izimseki u-grade 7 isakhamuzi sidinga $30 between now and 29 July olevu kudingakala $24 per subject imali leyo ungayikhangela kabavumi ukuthi ibhadalwe nge-RTGS kumanje bathi imelele ukuyibhadala nge-RTGS uzoyibhadala phakathi laphakathi kwa 22 la lo 29 July khona kuyana kuza kutshengisa ukuthi chukuthi bayakwazi ukuthi kusiyafika lesi sikhathi i-RTGS kuyabe sekungama-billion sekungama-trillion kusenziwa kuyini zona ezizinto okumele zenze umuntu nxa sikhuluma ngokuthi asihlaleni asisebenzeni 2 days 3 days umuntu ayedinga imali kwenye indawo upresident uhlale kutsho ukuthi umuntu kangayi ukuyabhikitha kayekwenza imali ngasi yakwazi lapho eyenziwa khona imali Chris ngasi vuka sonke sisiya lapho kwenziwa khona imali siyenza imali pho asikwazi lapho kwenziwa khona imali thina sizabe sicelethu kuhulumeni ngayona le indlela silandela isisekelo sombuso section 65
lona udaba lukamasaraure kungani libona ngani ayisilo daba olumele luthethwe emthethwandaba
udaba lika Obed Masaraure lumgceke uObed Masaraure nxa kulobufakazi bokuthi wabulala umuntu ngo-2016 ubufakazi lobu bonke lobu kususela 2016 2017 2018 kuze kufike u-2022 bebungaphi ukubotshwa kuka-Obed Mzukwana ebotshwa sakukhangela sakubona ukuthi ubotshwa ngoba kuyindlela yokuzama ukumisa umzabalazo wethu ebesilawo eviki ephelileyo u-Obed ubotshwa ukuboshwa esiya zika ukuba ukhona kambe kulomuntu ongathe lecala elikhulu lokubulala umuntu akahambe bese yekhothe siya enkambeni esiya kuthi mina ngikhona wonke lokusinga kukhangela la ngendlela okukhulunywa ngayo ubufakazi kabo ubufakazi obukhona balabo ukuthi uObed yi-trade unionist ubufakazi obukhona balabo ukuthi uObed ulwela amalungelo ezisebenzi ubufakazi obukhona balabo ikuthi uObed ulwela ukuba izisebenzi $2,540 yikho kuzambulalisela ejele.
Lo-ke bekungumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni e-R2s ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris, siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba loMaskandi uSobancane ephethe amasingo akhe amabili. Umhlabeleli ezethula ngokugcweleyo.
Salibonani Dunga, ngiyabonga ukuthi lingemukele emsakazweni. Usobancane nguJosifati wakwaNdebele ePlumtree. Ngizalwe ePlumtree kwaZimnyama. Umculo ngawuqala kudala mpela ngezikhathi zaboma 82-83 ukushaya nje isiginci into elalelwa ngumuntu elaleleka sasesiphazanyiswa kakhulu iziphithiphithi lezene zaba khona. Ngama ke ngasengihlalahlala ngaphinda futhi ngarekhoda ke se ubuya kwamegoli ngakoma 94 ngarekhoda ingoma kamasikanda. Vele ngicula ngisekhaya mina ngiyazishayela lesiginci ngirekhoda ngisekhaya. So lelana ngarekhoda 94 kwakusasengamakhasethi alizange laphuma kahle. Ngaphinda futhi ngo-98 lakhona kungamakhasethi. So kwazothi-ke manje ngaboma 2013 ngarekhoda elithi ngibaceba kuwe, eligoqela ingoma ethi ngibaceba kuwe, sihlupheka sonke, ngithule kanjani. Hhayi lalo lihambihambile, kodwa-ke alizange lifike kakhulu emoyeni, liphelele nje ngapha ebantwini.
Usobancane ucela uxhaso kini balaleli. Nanku uthi sesiside isikhathi esemculweni kodwa amadlalati akhe engamukelwa kuhle, ikakhulu ngenxa yokuthi akadlalwa emsakazweni. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bawuthola njani?
Ngiyatholakala kuWhatsApp number ethi 00263 789033870. Ngiyatholakala ke lapho, okanye ma ufuna ukungifonela nje ngqo, ngiyatholakala ku 00263 78 511 9073. Yale uyabufona nje ngqo.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi?
Ngiyabathembisa abalandeli ukuthi hayi, ngokungahlangana imali idlaldi elipheleleyo mhlawumbe liyabe lilengoma eziyishumi bazolithola nje maduze. Hhayi, ngiyabathembisa abalandeli impela, ngibathembisa uju uju mpela, uju lwey'nyosi, wona wabona iy'nyosi beyitapa. Yikho engibathembisa khona mpela abalandeli ukuthi hhayi, abahlale belindile azabuya amadlalade apheleleyo.
Uphuma ke enkundleni usobancane ngale.
Khuluma naso mathathu usobancane, umnikazi walezi ntabacabanga ukuthi ngenzabo khona phansi kwazimnyama ngamadolo ngoba
umfoti wasala bephuza abana ngathi kusebulamji lapho esibuya khona uthini utshala benyoni
ucula ke kamnandi lapho usobancane esigqibela uhlelo lwethu kwanele yimi untungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.